Idzi inhau dzauya zvakanaka, tinodzigamuchira nomufaro zvikuru nekuti tanga tamirira tikaneta. Tanga tachema-chema zvikuru kuti United Nations kunyanya-nyanya kuHuman Rights Council kwavo vatumidziro wavo wamataura anonzi nemuchirungu Special Rapporteur vanoongorora kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa zvakadii muZimbabwe, vanoongorora kuti tiri kugara magariro akaita sei. Nekutaura kwamaita tine zvekuchema zvakawanda, zvekunyunyuta zvakawanda zvakagara tichingotaura kubva kare, asi tinofara kuti United Nations ichauya ichivhenengurawo, ichionawo kuti vana veZimbabwe kodzero dzavo dziri kuremekedzwa sei. Saa tiri kunzwa kufara zvikuru nemashoko ekuti pane kutariswa kuchaitwa Zimbabwe kuti iri kuzvifambisa sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, munotarisira kuti muchasangana here nenhumwa iyi?
Hongu, semakore ese, sekugara kwese, tinotarisira chose kuti tichapihwawo mukana sekutaura kwaka semasangano akazvimirira oga. Kunyanya-nyanya isu tinomiririra vanhu, tinodavira kuti United Nations ichatipawo slot, asi chinhu chitsva sezvamunoziva. Mai Pillay navi Pillay wakamboya muZimbabwe makore akapfuurayo, tikakwanisa kusangana navo sezvamunoziva. Takatosangana navo kumahofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights, takabatananana nango. Saka tinotarisa kuti tichapihwawo chikamu chedu, mukana wedu wekuti titaurewo navo, tivapewo maonero edu. Ende tinotarisa kuti maonero edu iwavo achatambirwawo zvakanaka.
Kuuya kwenhumwa United Nations uku, mukati zvinobva zvabatsira here kana kuti munodawo kuti kuuyewo vamwewo kuzoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Tinodavira kuti igwara rakanaka, state forward yakanaka iyoyoyo yekuti vekuunited nations vakauyawo. Tinodavirawo kuti tinobvuma mumabodhi zvedu emuno muAfrica, wakaita mana SADC, wakaita mana African Commission and Human and People's Rights. Sezvamunoziva tagara tine chichemo, vana veZimbabwe vagara nezvichemo zviri kuAfrican Commission on Human and People's Rights zvekuti maspecial rapporteurs anoona nezvekodzero, maspecial rapporteurs anoona nezvekupiswa kwevanhu, kutsvotswa kwevanhu, wauye wavheneke nyaya dzekupiswa kwevanhu muZimbabwe muno, nyaya dzokushungurudzwa kwemahuman rights defenders munoziva naJustina Mukoko, wanana muzvare Lineti Mudehwe, wanana muzvare Cynthia Manjoro, washungurudzwa, vari kushungurudzwa zvatakaona muna August last year, zvatakaona muna January gore rinoiri. So tiri kuchema-chema nenyaya yekuti kudai hurumende yanga yaitawo yapasisawo mitemo inocriminalize vanatosha, inocriminalize kushayikwa kwevanhu, kushayikwa kwanaita idzamara. Inyaya dzekuti mhuri yekwadzamara iri kurwadziwa haiso yega, nyika iri kurwadziwa. So zvimwe zvinhu tinoshumirawo kuti kudai zvanga zvaitika hurumende yanga yaitawo ratify mainstruments iwo anoti kumbunyikidzwa kwekodzero kutosha kwevanhu hakudiwe, kuabdakta kwevanhu hakudiwe. Saka tinozvigamuchira sefirst step, but we still expect kuti vamwe mabodhi zvedu emuno muAfrica naACHPR watoro matanho akafanana neatorwa neUnited Nations aya.